taona mapicha abuda nasi arikuratidza vanhu vakawanda vada kuregesa kuvhota vari pamakombe hazvisi kufadza nekuti vanhu vakawanda vada kunonyoresa kuvhota asi process yachona iri kunzi yakarebesa inyaya yekuti makit agara aripo makit avanosimboshandisa pavanoenda kumabhizi papai vavangotora iwawo ndezvatiri kuona sisi seelection resultsa
tiri kunzwa vamwe vachigunun'una kuti vanofungidzirwa kuti vanenge vakarerekera kune rimwe bato vakasvika vari kusvikonyoreswa kuvhota vanenge vaenda vari vega vachiswera vari mumitsetse
patsvagurudzo dzedu tiri kuona kunge pane vari kuunza vanhu tisingazivi kuti vari kubvepi kuti vauye kuzovhota kune macomplaints atinombowana kucall center yedu vanhu vari kutochema-chema neizvozvo kuti pane vanouya nemabhazi pane vanouya nemamwe makombi avanenge vasinganzwisiki vabhepi ivavo ndo vanokasira kuoneka nevanhu vekuelectoral commission saka process yekunyoresa kuvhota muzimbabwe pachirungu tinoti iri continuous tinoreva kuti haiteri ende yakavhurika kune munhu wese muzimbabwe nane makore 18 zvichienda mberi hazvisi zvinhu zvatinotarisira munguva yatiri just before ma-2023 harmonized elections edu
zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri kana kuti zvamuri kuitawo imi sesangano reelection resource center
isisi seelection resource center titori muchirongwa chekuedza kutaura nezimbabwe electoral commission kuti kana zvichibvira kana vachikwanisa tisati tasvika kumaelection edu a-2023 vawedzere maregistration kits pamacenters aripo kuna kudhara senge muno muHarare tiri kuvakurudzira kuti pacity house vawedzere maregistration kits kana ari 2 voita kana 4 kana ari 4 voita kana 6 and also kuti vawedzere senge pamakombe tichitarisa kuti izvezvi tasara nemwedzi shoma kuti tiende kumaelection a-2023 handionese kuti nzvimbo mbiri dzirimo muHarare dzinokwana vakasakwanisa kuwedzera macenters at least vawedzere maregistration kits.